Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera wakanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina zvita 6 2018. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Komiti yedare reSenate inoona nezvekunze kweAmerica inonzwa zviri kuitika muZimbabwe mushure mesarudzo dzakaitwa muna Chikunguru. Boka reZimbabwe Energy Regulatory Authority rinoti riri kuronga kupa mvumo vanotengesa mafuta edzimotokari kuti vatengese mafuta aya nemadhora ekuAmerica. Madzimai edunhu rekuManicaland anoti ari kushushikana zvikuru nekushungurudzwa kwaanoitwa mudzimba. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Komiti yedare reSenate inoona nezvekunze kweAmerica nhasi yanzwa zviri kuitika muZimbabwe mushure mesarudzo dzakaitwa muna Chikunguru. Komiti iyi yanzwa kubva kumutevedzeri wemunyori anoona nezvemuAfrica mubazi rezvekudyidzana kweAfrica neAmerica, kana kuti kudyidzana nedzimwe nyika, vaMatthew Harrington, chipangamazano musangano reCenter for Global Development vaTwed Moss, pamwe namuzvinabhizimusi wemuZimbabwe vaJoe Mutizwa vesangano reJSM Strategic Pathways. Mutoro wedu wenhau Blessing Zulu apinda mumusangano uyu. Blessing, ungatiudza kuti zvinhu zvafamba sei kumusangano uyu?
Musangano uyu waburitsa pachena Jonga kuti ukama hweZimbabwe neAmerica huchatore nguva yakareba kuti hunge huchigadziriswa, nekuti panga pachitaurwa ipo nyaya dzezvirango, nyaya dzeupfumi, nyaya dzeutongo hwejekerere. Vataura masenators vanotiwo Senator Booker, Senator Coker na Senator Flake vanga vachitivo mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kunyanya kutaura zvinhu zvavasiri kuita, kana kuti kuya kwatingati vari kuti muromo hauzarirwi nerwizi. Vari kuti vasati vabvisa zvirango vanoda kuona Zimbabwe ichiita zvinhu zvakawanda kuita sarudzo dzakachena, nekuti vati dzakaitwa gore rapera, dzakaitwa gore rinoidzi hadzina kunyatsofamba zvakanaka sezvavaitarisira. Vari kutiwo panofanira kuremekedzwa kodzero dzevanhu. Vari kuchema chemawo nemabatirwo ari kuitwa vanopikisa zvikuru vatenda ebiti avo vati vari kushungurudzwa. Vari kuti zvinhu izvi zvikasagadziriswa havaone zvirango zvichibviswa.
Kuva Mutizwa vaudzawo komiti ichi.
Vamutizwa vataura ivo kuti zvirango zvakatemerwa Zimbabwe havazvionewo sezvirango zvakatemerwa vatungamiri venyika. Vari kuti ivo zviri kukanganisa zvikuru mabhizimisi, vachipa semuenzaniso kuti kana nyika ichinge yatemerwa zvirango, kana kuti vakuru venyika iyoyo vakatemerwa zvirango, vanopa mari kana kuti vada kutanga mabhizimisi havana kunyatsosununguka kuti vange vachiuya kunyika iyoyo. Vari kutiwo kune mabhanga ekunze asasari kudyidzana neZimbabwe nenyaya yezvirango. Saka vari kuti zvirango zviri kukanganisa zvikuru vemabhizimisi muZimbabwe.
Iwe semutori wenhau waonawo sei mashoko asvitswa kukomita aya navamutizwa?
Mashoko anopawo rimwe divi panyaya dzezvirango izvi, asi ndanzwa masenata aya vachitsika madziro vachiti aiwa ivo havadungoona zvinhu zvichichinjwa munyaya dzezveupfumi zvakachitaurwawo navamutizwa kuti pane zvakawanda zviri kuitwa kuchinja kuvandudza kuti zvisiyane neutongo hwevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Vari kuti ivo vari kuda kuti pachinjwewo zvinhu munyaya dzezvematongerwo enyika. Saka vari kuti zvinofanira kufambirana kuchinja nyaya dzezveupfumi nekuchinja onyaya dzezvematongerwe nyika vachiti vamunanga kwavafanira kufamba vachiti Zimbabwe is open for business vasiri kugadzirisa zvinhu munyaya dzezvematongerwe nyika.
Aiwa, tinotenda zvikuru Blessing.
Tinotenda Jonga.
Blessing Zulu mutoro wedu wenhau achitaura pamusoro pemusangano waitwa nekomiti yedare reSenate muAmerica. Boka reZimbabwe Energy Regulatory Authority ZERA rinoti riri kuronga kupa mvumo kune vanotengesa mafuta edzimotokari kuti vatengese mafuta aya nemadhora ekuAmerica, richiti izvi zvinozorerutsa mutoro weReserve Bank of Zimbabwe wekutsvaga mari yekunze yekupa makambani aya. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Vakasanobata chinzvimbo chemukuru weZERA vaEddington Mazambani vaudza komiti yeParamende inoona nezvemhando dzemoto kuti vanoona sekuti vakaita izvi makambani anotengesa mafuta anokwanisa kuwana mari yekuti atenge mafuta aya pachawo asingamirire mari kubva kuRBZ. Vati vakatonyorera kubazi rezvemhando dzemoto vachikumbira mvumo yekuti vakwanise kuita zvavari kuronga. Vati pari zvino vakatopa mvumo kukambani yeZuva Petroleum kuti itengese petrol nedizeri nemadhora ekuAmerica pamagaraji ayo maviri anotire Groombridge muHarare nerimwe riri kuVictoria Falls.
Would want maybe more players to do that. The reason why we did that paper is such that
iri kuda kuti magaraji akawanda atengese nema US dollar uye kana zvadero isu tichaongorora kuona kuti petrol inenge yatengwa nemari yabva kuRBZ haizotengeswa nema US dollar.
Vatiwo kana zvavari kuronga zvikabudirira, garaji rega rega rinenge rave kusungirwa kuve neimwe pombi inenge ichitengeswa petrol nedizeri nemari yekuAmerica. Asi vati petrol nedizeri zvinenge zvatengwa nemari inobva kuRBZ zvicharamba zvichitengeswa nemari yemuno. Vati nyaya yekushayikwa kwemari yekunze ndiyo iri kukonzera kushayikwa kwemafuta emotokari, uye vati mafuta ese ari kuuya achitengwa, izvo zvave kuita kuti magaraji mazhinji agare asina mafuta. VaCrossley Mashiri vesangano reIndigenous Petroleum Association of Zimbabwe vaudzawo komiti iyi kuti kutengesa petrol nemari yekuAmerica kunenge kuri kuomesera veruzhinji. Vatiwo vanhu vashumanana munyika vanowana mari yekuAmerica zvekuti vazhinji havazokwanise kutenga petrol nemadhora ekuAmerica. VaMazambani vatiwo uwandu hwepetrol iri kushandiswa hwakakwira zvakanyanya zvekuti pazuva pari kushandiswa marita 2.8 million epetrol nemarita 4.2 million edizeri. Vatiwo pamwedzi Zimbabwe inoshandisa mafuta anokosha mamiriyoni makumi matatu nemashanu emadhora. Vamwe vakaita semiriri weBuera West vaSounzuma vati vanoona sekuti motikari tsaru dzinotengwa neveruzhinji kubva kuJapan ndizvo dziri kushandisa mafuta zvakanyanya uye dzinofanira kurambiswa kufamba munyika senzira yekuchengetedza mafuta.
Kune dzimwe nyika vakafanana South Africa vakaona zvinhu zvaita seizvi vanogona kuta phase out some of cars vanika dzinotenana Japan kuti consumption yavako ndeye kuti zvichida midziyo yezvimwe mota dza7 zvora kuti dai paigona pabude nemechanism yekuti sekuta kwatakaita mapidioti achitwa phase out nezvakabva kuna Najapani Japani
VaMashiri vati vanoona sekuti vanhu vakawanda vanoshandisa motokari nekuti hakuna zvekufambisa zvinotakura vanhu vakawanda zvakaita semabhazi kana matireni. Zvabuda pachena pamusangano wanhasi kuti dambudziko rokushayikwa kwepetrol nedhiziri richaramba riripo kudzamara nyika yave nemari yekunze yakakwana. Makambani ekunze mazhinji anotengesera makambani emuno ave kuramba kutengesera makambani aya kana kuapa zvikwe kwereti achiti anofanira kutanga abhadhara zvikwereti zviripo zvave nemakore. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Apo Zimbabwe iri kubatana nedzimwe nyika mukucherechedza mazuva 16 ekurwisa mhirizhonga mudzimba kana kuti 16 days of activism against gender-based violence. Vanhukadzi vanoti kunyange hazvo munyika muine mitemo yakanaka chose yekudzivirira dambudziko iri, madzimai achiri kushungurudzwa zvakanyanya. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Mukuru weGender Commission, Amai Virginia Muwanigwa, vanoti dambudziko rekushungurudzwa pamabasa kunyanya kuvanhukadzi richakakura. Amai Muwanigwa vanoti chinonyanyonetsa ndechekuti vanoshungurudzwa pamabasa kazhinji kacho vakabuda pachena vanorasikirwa nemabasa.
Nyaya yesexual harassment inyaya yakakura zvekuti chimbwe chiripo ndechekuti vakawanda vanosangana nesexual harassment havasi kutaura nezvayo. Endi tiri kunzwa kuti havataure nezvayo nekuti havana chokwadi chekuti vakange vataura zvinokwanisa kugadziriswa. Endi kune vanenge vataura chinonyanyoonekwa ndechekuti vanozoonekwa vachirasikirwa nemabasa.
Asi amai Muwanigwa vati seGender Commission zvisinei nezvimingaidzo izvi vanokurudzira vanosangana nedambudziko iri kuti vabude pachena.
Asi se Gender Commission, Zimbabwe Gender Commission, message yedu kuvanhukadzi nevanhurume vanenge vasangana nesexual harassment or sexual abuse is kuti at least munhu imbotaura. Tiraya kutsvaga justice. Enda kwaunofunga kuti ndokwaunogona kubatsirwa, kutangira pabasa ipapo kana kuti kuenda kana kumasangano akasiyana-siyana anobatsira vanhu vanenge vane zviri kuvatambudza, kana kuenda kumapurisa kana kuriko kwaunokwanisa kuti unge uchienda, kuitira kuti at least ukange wataura unenge wakuzoziva next time kuti ndakataura pakashaya zvakaitika.
Vanoona nezvezvirongwa musangano reWomen Coalition of Zimbabwe, Amai Sally Ncube, vanoti kunyange hazvo mitemo yenyika yakanaka chose, pane dambudziko rekuti mapazi ehurumende anofanirwa kupedza mhirizhonga haana zvikwanisiro zvakakwana.
Asi dambudziko riri kuita kuti zvinhu zvedu zvisaendeka inyaya yekuti masangano kana mapazi ehurumende ane chekuita kuti mhirizhonga ideredzeke haana zvikwanisiro zvakakwana.
Muzvare Florence Mudzingwa vanotiwo vanhu vanorarama neurema vari kuramba vachisangana nemhirizhonga zvakanyanya. Muzvare Mudzingwa, avo vanoraramawo neurema vanoti vanasikana vakaremara vamwe vari kurodzwa vachiri vadiki, izvo zvinoita kuti vasangane nematambudziko.
Vanoitwa kuti varoreswe at early stage, kungotizvo chero murume angotizvo ndomuda ongomutora, but zvine disadvantage yekuti pamwe pacho anongoshingirira nekuti anenge achifunga kuti hapana kumwe kwandingaende, ndakatongotorwawo nemurume uyu kuti zvingwewe zvakangonaka. Saka ndinongoda kungoti kukurudzira vasikana vakaremara kuti izvo ngavataure, speak out, pamunofila kuti inini marights angu ari kanganiswa, pane kuramba uchishingirira zvinhu zvinenge zvisina kukunakira mupenyu.
Gwaro rakabudiswa nerimwe sangano rinoshanda nemadzimai anenge ashungurudzwa reMusasa Project rinotiwo uwandu hwemadzimai ari kubatwa chibharo huri kuramba huchikwirira. Sangano reUnited Nations rinoti muZimbabwe mumwe chete pavanasikana vatatu anoroorwa asati abvezera, uye mumwe chete pavakadzi vatanhu vatu vakazvitakura anoshungurudzwa. Sangano iri rinotiwo vakadzi vanomwe pamadzimai gumi vanosangana nemhirizhonga mukurarama kwavo, uye zvikamu makumi mana nezvitanhatu kubva muzana zvevarume zvinobvuma kuti muupenyu hwavo vakamboshungurudza vanhukadzi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Madzimai Edun Remanikaland anoti ari kushushikana zvikuru nekushungurudzwa kwaanoitwa mudzimba. Izvi zvabuda pamusangano waitwa kwaMutare nhasi wakarongwa nesangano reTransparency Zimbabwe rakabatana nereConscious Development and Empowerment Trust kana kuti CODET. Lweda Moyo anotipa nyaya iyi.
Mumwe wevange vari pamusangano wanhasi maMutare, amai Violet Murowe Mugadza, vati nguva zhinji madzimai anoshungurudzwa haaendi kunomhanara kushungurudzwa kwavo kumapurisa nepamusana pekuti mapurisa haatori matanho akakodzera. Amai Mugadza vatiwo vanenge vashungurudzwa vanodzwa kuti vanotore munhu wavarova voenda naye kukamba, izvo zvisingakwanisike.
Tinosangana nematambudziko madzimai vanorwana nababa vasingaripoti nyaya dzavo vakati wandei. Zvimwe zvacho zvinobvira kumapurisa. Ukasvika warohwa nemurume uchiripota nyaya yako, vanoti vanokunyorera tsamba kuti dzokera kumba undotora murume wako uye naye.
Studio 7 haina kwanisa kutaura ni maprisa vanoona nezvekugarisana zvakanaka kwevanhu munharaunda vepolice community relations liaison office kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Mumwe ataura pamusangano uyu amai Samantha Marowe vatiwo vadzidza zvakawanda zvinosanganisira kuti ivo vakainzana nevanhurume pane zvese sezvo zviri mubumbiro remutemo yenyika. Amai Marowe vati madzimai anosungirwa kushanda sezvipanga mazano kune vamwe vavo vanenge vachishungurudzwa zvakare vasakurudzire kurodzwa kwevana vasati vakodzera.
Ndauya pano pakodheti kodzidza kuti ndizive kodzero dzangu samai, kuti ndine masimba ekuita mudzidzisi, ndine masimba ekuita kana mutungamiriri wenyika. Ndozvandadzidza pano pakodheti, ndadzidza zvekuti hatifanhi kubata vana tichiabhusa kana kuti vana varorwe vaite early marriages. Tinofanirwa kuti vana varorwe nenguva yavo.
Amai Gracia Hamba vatiwo semadzimai vanosungirwa kubatana nevamwe vachiyamura vakatarisana nekushungurudzwa mudzimba.
Ndauya pano pakodheti nhasi tichidzidziswa nezvekodzero dzedu semadzimai kuti hatina mutsauko wakasiyana nevarume, tinogona kungoitawo mabasa akafanana nevarume. Ndo zvatichadzokawo kumba tichidzidzisa vamwe.
Vapo Shekede veCodate vaudza Studio 7 kuti musangano wavo wakanangana nekupadzidziso kumadzimai pamusoro pekodzero dzavo munyaya dzezveupfumi, matongerwo enyika nezvimwe kuitira kuderedza nyaya dzekushungurudzwa kwavo.
Chiche project yedu chituri kuti madzimai vazive marights avo. Vazive marights avo ekuti so that kuti vazive marights avo they will be able to identify maissues gender based violence, maissues of exploitation, my issues of sexual abuse dzavanogona kusangana nadzo. Because takaona kuti vazhinji madzimai vanogara kumaruva havazivi chinonzi chinyi marights avo.
Madzimai anodarika 40 apinda mumusangano wanhasi vachibva kumatunhu anoti Dora, Murowe, Zimunya neRowa mudunhu reManicaland. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Loida Moyo.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dare repamusoro muRwanda rawana mutungamiri webato rinopikisa muzvare Diane Rwigara vasina mhosva pamhosva dzavanga vachipomerwa dzinosanganisira yekufojera magwaro pamwe nekufurira vanhu kuti vapandukire hurumende. Chikwata chevechisuni chinopfurikidza mwero muIran chati ndicho chine chekuita nebhambu raputika nhasi mumotokari pamuzinda wemapurisa uri muChabaha, pakaurayiwa mapurisa maviri pamwe nekukuwadza vamwe vanhu 42. Mamiriro ezvinhu munyika mune zvematongerwo enyika zveupfumi pamwe nezveutano anonzi ave kuita kuti vakawanda vatye kudzoka kwezvakaitika muna 2008, apo vakawanda vakanonga svosve nemuromo nekuda kwekuoma kwezvinhu. Pari zvino nyika yakatarisana nematambudziko mapoka ose anodiva nevanhu kuti vararame, kubvira kumafuta ekufambisa edzimotokari, kushayikwa kwemari kumabhanga, kukwira kwemitengo yezvinhu zvikuru mishonga, pamwe nekurangwa mabasa kwavana chiremba muzvipatara zvehurumende. Kodzero dzevanhu dzinonziwo dzichiri kuramba dzichityorwa pasi pehurumende itsva. Zvose izvi zvinonzi zviri kukonzerwa nekusatonga zvakanaka kuri kuitwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa pamwe chete nebato ravo reZANU PF, avo vari kupomerwa mhosva yekusakoshesa zvinhu zvine basa. Muchidimbu tingangoti zvinhu munyika zvinonzi zvaremera kumusoro setsvimbo. Izvi zvingaitwa sei kuti zvinhu zvinake munyika zvichigadzirisika? Zvakaramba zvakadai, vazhinji vanongoramba vachichema nerekuti zvinhu zvaita manyama amire nerongo. Mukuzeya nezvematambudziko aya, tabata mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party, Dr. Uraya Izembe, pamwe nenhengo yeCentral Committee yebato reZANU PF vaJoseph Chuma. Tatanga nekubvunza Dr. Zembe kuti vanoti kudii nemamiriro akaita zvinhu munyika.
Mamiriro ezvinhu haana kunaka. Unige mtorindende we namo. Asitirote asaidu kwa taka vakuti makore makumi matatu na masere. Zunuzaji kwa zisiri izo. Pachu umbuka kutambudika no kuparara pachena. Iko zino zunuzwa kawanda za shai kwa. Zokuti rugare jairu kana wanwane shara. Atinga tuwano rugare wane wakichema. Marisa yo ino shai kwa. Tunoona kuti wakata warongwa kwe fuma yenika ne mari kwa Amerika. Saka zvino katema dzakuti kana heda urongwa hwefu maenyika nemari iri kushaikwa hatichazivi kuti zvine zvirevei mabasa vanhu havana makambani anga ari pacho ari kuvhara mishonga iri kusvika muchipatara saka zvakawanda zviri kubata vanhu
vachuma munoti nezvipomerwa zviri kupiwa kuhurumende vanhu vari kuti chese chanetsa munyika zviri kukonzerwa nekuti zviri kubva kune vezvematongerwo enyika vari kutadza kutungamira nyika
Hurumende inoiripo whatever time. Basa rayo guru charo chairo. Ndoro kuita zviya zvinonzi enabler. Tingati munyai. Hurumende yanga iripo yaMugabe. Takazviona kuti for sure tangata kutadza iyenze zvinhu zvasafamba zvakanaka. Corruption yanga yakuitika nemazvo chaizvo. Right ikazochinja kukapinda inonzi new dispensation hurumende yababa vamunangagwa chandiri kuona chiri kuedza kuitwa nehurumende yababa munangagwa is to enable to give an environment yekuti kana tichida kuita business ngatichiita business kana tichida kumutsiridza zvinhu ngatichimutsiridza tichiita zvese izvi nerunyararo because runyararo ndiyo common denominator yekumutsa chinhu chose munomunyika economy kana kuti chii
vazembe munoti apo
vachuma vanoita hwengoma hunoti pangu pangu tikatarisa nhoroondo yamakore makumi matatu namasere Mugabe akabviswa navanhu ndiye aiva mukokeri asi waitonga neboka boka iroro vazhinji vachipo vari muhurumende yavamunangagwa iyoyo saka maonero iwayo avaingoita akare ndo avakadzokera kuita ndikati pakadzingwa Mugabe apa wakadzingwa navanhu nokuti ZANU-PF haiziva yakadzinga Mugabe yakamukonewa Saka tinoona kuti mutirindende wenhamo uyu uri kubuda pavanhu vamwe chetewo vaiva naMugabe.
Vachuma hanzi nyaya yekuti chinhu chedu ndoya maramba makangobata kubva pabviswa vaMugabe pachigaro kusvika nhasi.
Ndodaira kuti munhu wese akazvinzwira president vamunangagwa vechitaura. Vakataura pachena vakati aiwa dhoro rangu rakavhurika musuo wangu wakavhurika. And ndinodaira futi kuti zvijairi rinonzi chamisa iri. Rine a role to play in the new Zimbabwe. Saka ndiri kutovhura maoko angu ndichiatamanudza kwaari nevamwe vese vamwe varipo vemapoka akasiyana siyana semukoma watiri kutaura nawo panapa. Huyai nyika ndeyedu tose tionesane kuitira kuti tigadzise nyika tichienda mberi.
Vazembe, muri kunzwa imi vemapato anopikisa hamusi kutambirawo kurudziro iri kuitwa navamunangagwa yekuti mugare pasi mutaurirane. Makambozviedzawo here kuti munge muchipawo pfungwa dzenyu?
Muono waiitwa naMugabe wakanga uri muono usina njere, usina zivo. Vamwe kune vamwe vaiva muboka rake vakada kuti vagadzire vakaguma vasvamburwa naMugabe wacho pachake. Asi tinotora kuti ushe ihwohwo hwakanga hune maonero asiwo anenge ati akavharika asina kuvhurikaba.
Vachuma mashoko enyu ekupedzisera, munotarisira here imi kuti panotanga gore idzva zvinhu zvinenge zvashanduka tichiona kunga zviri kutodzokera kuna 2008?
Inini ndiri mwana wemufundisi, baba vangu vanga vari mufundisi mukuru. Saka ndinobhiliva stereke muchitendero chaKristu. Saka ndikutodaira inini kuti maKristu tikazviita izvozvi manzi yaDisemba iti tinatsonamata kuna Mwari ndinoziva inini chete kuti one day tichati Ebenezer Mwari vatisvitsa kune imwe nzvimbo ndatenda.
Vanga vari nhengo yeCentral Committee yebato reZANU-PF vaJoseph Chuma vari parunhare muBulawayo neStudio 7. Manzwa zvakare kubva kumutungamiri webato reDemocratic Party Dr. Urai Zembe vari parunhare muHarare neStudio 7. Zvizvarwa zveZimbabwe zvakapinda musangano weAfrican Union wekuziya kodzero dzevanhu pamwe neutongo hwejekerere muAfrica wakaitwa muGaborone kuBotswana zvinoti Zimbabwe ichine mutoro mukuru wekurwisa uori. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Gwetari nemukurumbira munyika va Brian Kagoro avo vakapinda mumusangano uyu vakamirira sangano ravo reUhai Africa Group vakati uhori huri kuitika muZimbabwe huri kukonzerwa zvakanyanya nevakuru vezvematongerwo enyika.
Ndokuona isu kuti uhori hunotangira panyaya yesarudzo. Zvikuru sakana takutaura nyaya yematongerwo enyika. Kuti paya panenge pachisarudzwa vanhu mabato, tingati mapolitical parties. Akasiyana siyana toti mabuy elections varipo vamwe vanonotenga mavhoti kuva nevamwe vanoshandisa nzira dzakasiyana siyana dzeuori zvichidava izvo kuti kana tichida kuti tipedze nyaya yeuori yecorruption tofanirwawo kunyatsoongorora kuti panyaya dzematongerwo enyika hatingati tichitanga nepolitical party financing nefinancing yemacampaigns hapana uori huri kuitika here panyaya iyi.
Mashoko avakagoro akatsinirwa nemumiriri weHarare East muparamende muzvare Joana Mamombe avo vakatiwo ruzhinji rwavanoita zvematongerwo enyika zvikuru kudivire ZANU-PF ndivo vari kuita kuti uori utadze kupera munyika. Muzvare Mamombe vakati hurumende yava Emmerson Mnangagwa isati yaratidza kuti ine chido chekurwisana neuori uwo waondonga upfumi hwenyika.
ZANU-PF handifungidzire kuti because ndiyo iri muhurumende tivane hudokwa-dokwa hwekuda kuchinja akana kuda kutarisa nyaya dzecorruption pamusana pekuti ivo pachezvavo vatori involved and they are part and parcel of my issues of corruption. So zvakutoda isu mamembers of parliament uyezve nema young people ari muZimbabwe nema women or even the civic society kuti tipushe hurumende yedu so that we expose even themselves varimo mukati mo vari kuwanikwa vachiita mabasa ehuori kuti zvibude pachena so that nyika yedu iende mberi.
Chimwewo chizvarwa cheZimbabwe chakapinda mumusangano uyu chakamirira sangano reInformed Solutions to Economic Crime in Africa vaCharles Goredema vakatiwo kunyangazvo sangano ravo riri kushanda nemamwe mapazi emuZimbabwe hurumende haisati yaratidza chido chekushanda nesangano ravo.
Kana takatarisana nemaitiro emamwe mapazi anengati hurumende nengoti enyika akaita se majaji, mamagistrate, maprosecutor necentral bank, reserve bank vanenge vane chido chokuita something about uori nyaya yecorruption asi handingatauri nezve mapoliticians kuzoti vakadai kana kuti makurukota ehurumende anodi nekuti handisi havasiri vandoshanda navo handisati ndamboshanda navo zvakare.
Mudzimai wegurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi amai Florence Ziyambi avo vanova mutevedzeri wesachigaro weAfrica Union Advisor Board on Corruption vakatiwo kunyangazvo mapazi mazhinji emunyika aine komiti dzinorwisa huori nyika haisati yasvika panhongonyaya yekurwisa dambudziko iri. Amai Ziyambi vakaudza Studio 7 kuti vachabvuma kuti hurumende yasvika pachidano chinoremekedzeka kana mari inodzorwa munyaya dzehuori ikaiswa kubazi rinorwisa uori munyika kuitira kuti rishande nemazvo.
Because kana tikava nemitemo asi tisina zvatukuita nemitemo, tikava nemainstitutions acho aripo akaita sepolisi, seanti-corruption commission, tikava nevanhu vacho vakaita semaprosecutor nemainvestigators, but pasina chiri kuitwa hazvibatsiri. Nekuve able zvekare kurecover zvinhu zvezve zvavanenge vachiita se vachiwana kuburikidza neuori. Saka for uori kuti upere, tinofanira kuita go after zvinhu zvachezva vanenge vawana through uori hoyo tozvirecover tozvitora kwavari kuti vasabenefite.
Mugwaro reTransparency International Corruption Perceptions Index rakaparurwa gore rakapera, Zimbabwe ndiyo iri kumashure shure munyaya dzezvokurwisana neuori. Musangano weAfrican Union uyu wakapera muBotswana nemuvhuro, AU ichikurudzira nhengo dzanyo kuti dziwandudze hondo yekupedza uori. Ndakamirira Studio 7 muGaborone muno muBotswana, ndini Shingirai Madondo.
Muchirongwa chedu cheWomen's Roundtable na 8 PM tiri kutarisa mabasa ari kuitwa nemasangano akasiyana siyana mukusimudzira upenyu hwevanhukadzi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Zvongo yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Komiti yedare reSeneti inoona nezvekunze kweAmerica inonzwa zviri kuitika muZimbabwe mushure mesarudzo dzakaitwa muna Chikunguru. Boka reZimbabwe Energy Regulatory Authority rinoti riri kuronga kupa mvumo vanotengesa mafuta edzimotokari kuti vatengese mafuta aya nemadhora ekuAmerica. Madzimai edunhu reManicaland anoti ari kushushikana zvikuru nekushungurudzwa kwaanoitwa muZimbabwe. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC, ndokusiya mina mutungamiri Nkomo.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Le chona njani mthokazo omuhle olamukela ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 6 kumpalakazi 2018 nguntungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende weMelika uxwayise uhulumende weZimbabwe namuhla ukuthi alahle icala eletheswa isiphathamandla seMDC umnumzana Tendai Biti, njalo achiyane lokuhlukuluza zonke iziphathamandla za leli bandla. Umumo ezibhedlela zikahulumende obikwa ulokhu siba mubi ngamandla ngemva kokukhalala umsebenzi kwabodokotela.
Umumo wakhona awukho as normal as would wish. Kulezinye izinto ezingathi sezimisiwe, like esiwathi ngama-elective clinic. But ama emergencies they are being attended to.
Abantu abanengi bathi ukoma kwempilo sokuthundubaze umdlozela wabo wenhlala kahle engcono abayithenjiswa ngumongameli Emmerson Mnangagwa ngesikhathi engena embusweni.
Ubaba uMnangagwa ngithemba lamuzwa lonke ekhuluma even ngemva kokhetho wazi wakhuluma specifically sibili wathi kona babajamisa umnyango wami uvulekile, izandla zami zelulekile, ubana buya singene sisebenze ndawonye.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhulumende weMelika namuhla uxwayise uhulumende waseZimbabwe ukuthi elahle icala eletheswa isiphathamandla seMDC umnumzana Tendai Biti, njalo achiyane lokuhlukumeza zonke iziphathamandla zaleli bandla. Linkuthazo yethu lengumsekeli kanobhala obona ngobudlelwano beMelika lamazwe aseAfrika umnumzana Matthew Harrington emhlanganweni wedale leSenate lakwele Melika elikhangelane lobudlelwano baleli lizwe lamanye amazwe namuhla. Umhlangano lo ubuhlaziya okwenzakala eZimbabwe ngemva kokhetho. UHarrington uxwayise njalo uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi esule imithetho encindezelayo efana lePhosa kanye le-IPA ukuze atshengise ukuthi ngempela uyawuqakathekisa umbuso okhululekileyo. Wengeze wathi kumele kube lokukhulumisana phakathi kwebandla le-MDC leZANU-PF ukuze kulungisiswe zonke indubo uZulu abhekane lazo. Abanye abakhulume emhlanganweni lo isiphathamandla senhlanganiso ezimeleyo e-Center for Global Development umnumzana Todd Moss, yena othe uhulumende kaMnangagwa uyazifananela lokamnumzana Robert Mugabe ngoba eloncindezelo njalo engawahloniphi amalungelo oluntu. Kodwa lokhu kulandulwe ngusomabhizimusi weZimbabwe obekulumhlangano laye umnumzana Joe Mutizwa, yena othe sokulotshintsho elizweni. UMutizwa uphinde wacela eleMelika ukuthi lesule izijeziso elazethesa amalunga kahulumende weZANU-PF. Silenta telizindaba yetu u Gibbs Dube obese mhlanganweni lo e Congress. Siyakwamukela uhlelo Gibbs.
Hayi kunjalo ke Ntunga.
Yeah, yikupho kunye okuqhakathekileyo okuphume emhlanganweni lo esingakakhulumi ngakho.
Singathi ke konoko okukhulumileyo ngathi vele yikho okuqhakatheke kakhulu. Kodwa nxa sikhangela sibili yokwethulwe ngeWarrington bekhuluma ngokuthi uhulumende kamnumzana eMasomnakagwa ulakho ukuthi aguqule i-IPA lephosa kungela kunye kuyinto ongathathwa kwamanye amazwe ukwenzela ukuthi kukhitshwe imithethweni leyana. So ke khonapho uthe sekukhuluma njalo kwasekukhuluma ke uJoe Mthizwa othe uhulumende ngesikhathini esilandelayo uzenelisa ukuthi aguqule imithetho leyi. Uthe kukhona kuyakhulunywa kusabondwabondwa ngensida. So ubona zani kuyaphuma khonapho. Kube sekubuya ke umnumzana Todd Moss ubamba olunye udaba olungani lukhathaza abantu beMatabeleland ludaba leGugurahound. So uthi uhulumende kamnankagwa kumele anike abantu ithuba lokuthi benze konke abakufunayo xa sokubuya into zeGugurahound. Akumelanga ukuthi abantu betshelwe ukuthiwa yenzani lokhu kumbe lingenzi lokhu. So uthe kungenziwa njalo abantu basoze benze kuhle. Xa sukhangela futhi bekulo mnumzana uJeff Fleck yena owayeseZimbabwe wayehlala khona njalo wakhula eZimbabwe wayeyimissionary into ezinjalo. So ukhulume ngokuthi abakubonayo kusenzakala eZimbabwe kuyamangalisa ngoba babecawa ukuthi kuza kuquka kodwa kungana kuquka kangako. Kuteke sokukhulume umnumzana uJoe Mthizwa ekhulume ngokuthi izithezo zenoto kungani zilimaza osomabhizinisi. Wasesithi engxe labo abakubunanzeleli ukuthi kunjalo kodwa uthabile ngokuthi lamdla bazwe okutsha okwethulwe ngumuntu ovela kwale Zimbabwe njalo ongusomabhizinisi.
Bakwamukele njani bona abe komiti ka-Senator Jeff Fleck khonoko okhuluma ngakho udaba lwezijeziso olukhulunywe ngomutizwa ngaphandle kwakho Fleck lokhunzi bathena abanye nje nxale ukukhulumisana lapho?
Yes, te sesiqedile umhlangano wethu sasesikhuluma lo baba uHarrington esikhulume laye sibili ngokujulileyo sikhuluma ngakhonokho izijeziso zenodwa sisithi hayi phela akusuze kuphonga ukukhitshwa izijeziso lezi. Kuthatha isikhathi, kumele ibandla leZANU-PF liguqule okunengi kwele Zimbabwe kungakathi kukhangelwe izijeziso zenodo. Wasithi abantu baphambanisa izidera i-Democracy Act liyana baphambanise futhi lezijeziso zenodo. So wasekuxazulula khona bathi hayi akuhambelani konke khonoko. So izijeziso zenodo lezi zenzela ukuthi kube le nto ezinye okumele zenziwe libandla leZANU-PF kungathi ukuthi kukhangele khonoko. So uthe uyadana kakhulu ngokuthi ukhetho lwalungani lubalulekile kodwa kuthi sokubuya isikhathi esinye sithize abantu basebedutshule ezitaradini. So ule uteke ubona ungazani kungaba ngcono ukuthi umongameli eMasomnakagwa ethule khonoko abaza kuzuza ugwaloluliyana abalubhala kathesi. So uthe nxa ngazayethulanga lokho kuzahlupha lo Jeff Fleck la ukhulume ngakho futhi wathi kuyabe sibili kuyinkinga enkulu nxa ukuthi bangathola ugwaloluliyana balufukamele.
Okokugcina Dube, uHarrington uphinde njalo wakhuluma ngokuthi amasocha abulala abantu mhlaka 1 August lawo kumele ajeziswa. Angithi kunjalo?
Ukhulume sibili kabanzi ngakho wathi kumele kwenzekale njalo. Nxa kungenzakalanga njalo kutsho ukuthi udaba lolu lwayo lungenziwanga ngemfanelo. So uthe kodwa vele kungani kuyamangalisa indlela okubanjwa ngayo. Kwasekukhuluma futhi lo mnumzana uTodd Moss la uphinde wathi indlela ababamba ngalo udaba lolu kungazani kulobo ngilimbani phakathi awukhanye lokuthi kuyangaphi. Kodwa ke uJoe Mthizwa wasesithi hayi izinto azisoze ziguquke lamhla ziyathatha isikhathi ukuze kugcine kulingiswa konke. Njalo uthe ubona ngani inxa udaba lolu lungaphuma nje emgceke ngokuya kwesikhathi.
Hayi siyabonga Dube ngokusichasisela kabanzi.
Hayi siyabonga khulu Ntombi.
Yilo-ke ngo-Gibbs Dube intatheli izindaba yethu ijahe elidala ekhuluma ngokwenzakeleyo emhlanganweni we-Congress obuhlaziya udaba lweZimbabwe namuhla. Umthetho ndaba kamantshi namuhla wethese ilunga leZANU-PF umnumzana Psychology Maziwisa lomunye wakhe umnumzana Oscar Pambukwa isigwebo sokupika okweminyaka emibili lengxenye ngemva kokubafumana belecala lokuntshontshela iZimbabwe Power Company imali engange $12,500. Ababili laba babikwa vatala lelicala ngesikhathi sombuso kaMnumzana Robert Mugabe yena ogenqulwe libutho nyakenye. Oge waba ngumongameli weMelika uMnumzana George H.W. Bush yena ochone ngeviki edluleyo ukhangelelwe ukubekwa namuhla ntambama eHouston, Texas. Usithandekile Mhlanga usethulela lolu daba.
UMnumzana Bush uzabekwa eHW Bush Presidential Library and Museum eduzane lengcwaba lowayengunkosikazi wakhe uBarbara Bush ochone ekuqaleni kwawo nalo umnyaka. Kanye lomntwana wabo owabhubha emncinyane. UMnumzana Bush utshone ngeviki edluleyo esele minyaka engamachumi ayisitshiyagalolunye lane ngemva kokugula. Sokube le mkhosi etshiyeneyo kuviki edluleyo eyokunanza umoyi njalo kunkonzo ebise Washington DC izolo bekulomongameli Donald Trump kanye lonkosikazi wakhe uMelania lababe ngomongameli lamakhosikazi abo. Labo babalisa indodana kamufi uMnumzana George W. Bush, uMnumzana Barack Obama, uMnumzana Bill Clinton, kanye loMnumzana Jimmy Carter. Ibhokisi elithwele umzimba wakhe lisuswe eWashington DC izolo, lasiwa eTexas, lapho inkulungwane lenkulungwane zabantu ezimvalelisileyo ubusuku bonke. Namuhla indodana yakhe uMnumzana George W. Bush ukhuluma enkonzweni eyabe ise St. Martin's Episcopal Church. Ngemva kwalokho, umufi uzabhodiswa endaweni ezigoqela iSpring, Magnolia, Navasota, College Station, leTexas A&M University. Iziphathamandla zikahulumende, abangane, kanye lemuli, bancome uMnumzana H.W. Bush njengomuntu wayelobukhokheli obuqotho. Wayengumongameli kusukela ngomnyaka ka-1989, njalo engumsekeli kamongameli okweminyaka elithumi phambilini kwalokho.
Umumo ezibhedlela zikahulumende ubikwa ulokhu usiba mubi ngamandla ngemva kokukhalala umsebenzi kwabodokotela. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo enzwe nguSithandekile Mhlanga weStudio 7 lodokotela osebenza kwesinye salezi sibhedlela uMnumzana Mpumelelo Sibanda.
In terms of umsebenzi, what has been proposed is ngoba kwenzakale ama junior doctors ibaba abaku strike, so the middle level and senior doctors are covering up for them. Umumo wakho na awukho as normal as would wish. Kulezinye izinto ezingathi sezimisiwe like ama esiwathi ngama elective clinics, but ama emergencies they are being attended to.
Bona ungathi banengi yini laba odokotela abadala?
Abadala abaningi. Let's take for instance good Department of Obstetrics and Gynecology, ekhangela kubo mama abadala bayafika at least 12-18, so bayenelisa to cover esingathi ngama emergencies.
Siyayisibona uhulumende eletha abebutho kumbe abanye odokotela bakwamanye amazwe bakhona kathesi.
All right. Abebutho amboni ukuthi awukafiki ku situation ukuthi abebutho edingakali. I think ama middle level lama senior doctors, they are still being able to fill ama gaps la achieve ngama junior doctors. Iningi lakhona abagula kakhulu bayenelisa ukubonwa casualty kumbe maternity nxa kungabe umama abazithweleyo, but labana abangaguli kakhulu abalimkhuhlane ekucabangela ukuthi ingamelela izinto zonke zibe normal, yibo ababiselwa emuva.
Ubona labo abalutshana abakhona imithi yona iyatholakala yini esibhedlela?
Imithi yona sokulihlupho oluyazakalayo elizweni lonke, and lokho kukhathaza umuntu wonke ukutholakala kwemithi. Kwenzakala ikuswelakala kwemali esithi ngama US dollars. Amafamasi amaningi khanya abadinga yona.
Lo ngudokotela Mpumelelo Spanda osebenza esibhedlela se-UBH ekhuluma ecingweni loSithandekile Mhlanga we-Studio 7.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Ukuphuma kwelizwe leBhilithane kumanyano weEuropean Union kubikwa kungasoze kuphazamise izizalwane zaseZimbabwe ezihlala kulelo lizwe lakwamanye awe-EU. Kubika uEzra Chisaspanda.
Iningi lezizalwane zeZimbabwe belingahlaliseki ngodaba lweBrexit, zingazi ukuthi zizakuma ngaphi iBhilithane ingaphuma kumanyano weEuropean Union. Unkosazana Nompilo Ncube uthi abantu beZimbabwe abakuleli bengakhathazeki.
Iaffect abantu abavela e-Eastern European because i-basically amaphepha ethu sathola kudala sasekulela thina, either ikhona or not there still gonna be visas eZimbabwe. Bazabe belokhu bevetha abantu ababuya lapha, whereas in Europe bekungena any muntu, even lezigebenga bezibuya lapha. However, when it comes to forex change, that's when elapha is affecta khona.
Umnunzana Domingo Sibanda uthi Brexit ingavula amathuba emisebenzi.
Sizosizakala thina abase Africa ngoba izisebenzi zizodingakala. Izisebenzi zizobedinga, bazodinga izisebenzi ezisuka e-Africa. Ukuthi sokuzoba lula ama-Africans ukuthi nakwanise ukubuya bazosebenza la, mhlawumbe baphiwe nala ma-visa abo 2 years, 5 years.
Umnumzana Bob Zenzigola uthi inyathelo leli lingalimaza ezomnotho eNgilandi.
Indaba yeBrexit mna le, hayi, ngiboni ngani izosihlupha, izosikhawada ngokuya kwesikhathi. Ngoba kulezi nsuku mani, umuntu wonke afuna ukuchata, thina siyadivosa. Uyazi bekukuhle kakhulu amazwe endawonye kulobudlelwana kusetshenziselwana. Ngoba kunje nje iphound leti beluvelele ziqinile siziphilela kahle e-Europe. Mase singaye sesidivosa sesiphuma aziningi ngabe into ezizosikhathaza. Njalo mase kubuya kuma-businesses, i-Britain will be on the last queue. Siyabe sekuqinene emuva le, sekulamazwe aphambi kwethu.
Unkosazana Ntombi Sane uthi yena labanye bakhe bazinzile ngoba balencwadi zokuhlala e-United Kingdom kusemthethweni.
Mina e-Brexit ayingi affect njengomuntu we-Africa oweza lapha wathola i-work permit, wathola iphepha lokuthi ngihlale okusemthethweni. Ngiyazisebenzela njengomongikazi, ngikhohliwe ngakho vele, angiphuphi la ngakho ngoba akungi-affect indawo. I-affecta labo aba-Europe abayibo okuthiwa kabaye kibo, labo babuye belezincwadi ezifaneleyo bazosebenza. Sokuzasivulela ngoba nxa bona behamba sokuzavulela abakithi ukuthi baze more bazosebenza lapha England.
Amalunga edalela eParliament eBrithani ayavota ngeviki ezayo ukuthi amukele kumbe alahlele khatshana isivumelwane esenziwe nguhulumende kankosikazi Theresa May lomanyano we-European Union esokuthi iBrithani izimele yodwa. Ngimele eStudio 7, igama lami ngu-Ezra Chisaspanda.
Abantu abanengi bathi ukoma kwempilo sokuthundubaze umdlozela wabo wenhlala kahle engcono abayithenjiswa ngumongameli Emmerson Mnangagwa ngesikhathi engena embusweni. Bathi ukusilela kwamafutha ezimota okuqhubekayo elizweni lokukhwela mahlayana kwentengo yezinto ezitolo kuveza sobala ukuthi umlando wokuvuselela ilizwe ungaphezu kwamandla kaMnangagwa lohulumende wakhe. Kodwa amalunga ezanu PF ayakulandula lokhu esithi uMnangagwa kumele aphiwe isikhathi ngoba esanda kungena nje embusweni. Ukuhlaziya lolu daba sixhume isiphathamandla se-MDC uMnumzana Edwin Ndlovu kanye lelunga lezanu PF umnumzana Joseph Chuma onguye osungula lingxoxo.
Into eqhakathekileyo ngohulumende yile uhulumende kumele alungise umumo lendlela yokuthi osomabhizinisi bayenze umsebenzi wabo webhizinisi okuvusa umkhonomi ukwenzela into zihambe into yonke ivuke iqonde. Pho-ke lo mbuso okababa uMnangagwa ungene ngenjongo enjalo yokuthi ona asivuleni silungise sicente siwenze kube lula ukuthi kumbe ngubani lobani ofuna ukwenza ibhizinisi athole kusenzeka kulula kungela phakathi kwakho into eziningi-ningi ezihluphayo njalo ubugwelegwele bungani buqunyiwe wakwenza konke lokhu uhulumende kaba uMnangagwa. Ingqobe zasesihlala ke kithi mina lawo ukuthi pho thina siyenzani ukuthi into le ibe ngcono. So kukhanya ngathi thina manje yithi esesibulalana sodwa ngenxa yokuhwaba, ngenxa yemimoya emibi engayisiyo, ngenxa yezizathu ezinye futhi ezithiyethiyeneyo ezingaselani ngokuthi ngabe sonke sesikhangele ukuthi ona sivuse umkhonomo wezwe lethu, sivuselele izinto into ziye phambili.
Mnumzana Ndlovu uyamuza ubaba Chuma uthi uhulumende wenza konke okufaneleyo, abantu yibo abazibulalayo, yibo ababulala umnotho welizwe.
Ye ngihleke ngingahleki, ngiyamuzwa kaThuma lapho mzukulu wami. Akhuluma ngakho abakuzamayo-ke lo mongameli wakhe uMnangagwa yikuthi ibhurugwe seligugile selilethenezi umuntu eligqoka lidabuka ezihlalweni lapho afake isigamba, nxa efake isigamba ngaphansi lapha lidubuka afake esinye, eceleni lapha edoleni lidubuka afake esinye isigamba. Ayisiyo solution. I-solution ukuthi uyengena esitolo uthenge elinye ibhulugwe ngoba leli selidlulelwe isikhathi. Ilizwe leZimbabwe lifuna i-administration entsha engela corruption ekwaziyo ekwenzayo. I-ZANU-PF phela nxa sikhuluma ngokudilika komnotho sikhuluma ngabo, asikhulumi ngelinye ibandla. Ukuthi i-Second Republic kufana lami namhla ngigqoke iyembe emhlophe, sasa ngigqoke luhlaza, sengisithi angisenguye Ndlovu, sengitshintshile ngoba ngitshintshe iyembe. I-system konke ukucabanga kwami yabo lokho kufanana. I-ZANU-PF i-economy bayibulala belo mgabe bendawonye. Abasiniya kathesi kuhulumende kuhlanganisela yena-ke ongumongameli uMnangagwa ebengumsekeli kamgabe, ebengu-senior minister, ethwala i-briefcase kamgabe kusukela ngabo-1798 khona ngale. Bakubulele bendawonye, yikho awasoze bakwanise kukuvuselela. Lelo liqiniso leli liphumayo. Okwesibili, intengo yezinto yempahla yama-services idetermina yi-market. Akufakwa mthetho ukuthi hhayi kathesi kakube nje, kathesi kakube nje, hhayi ababuye i-RBZ bazolayinela i-forex. Iyalayinelwa amaviki kumbe kuzophela inyanga, igaraji lilayinile linga-alokhethwanga. Izimota ziyatshona zilayinile, ifuel zingayitholi. Bezokusiba khona abanye abayithengiswa nge-forex. Ukuze sithi-ke lami-ke mana ngithengise nge-forex ungizothi ngikholeke ifuel ingatshoni ngilayinile, ngiyenelise ukuthi ngisebenze. Ilizwe kalisebenzi ngama-freebies ukuthi hhayi mana sikudingela i-forex, hhayi i-economy kumele izirane yona ngokwayo. Lokho kutshengisela ukwehluleka kwe-ZANU-PF. I-ZANU-PF igudu kakhulu entweni zokuriga ukhetho, but i-economy kuyiriga kuyabehlula. Yikho thina sithe kumele baphume ke kungene abanye phela labo babonakale. Akungeni i-MDC ike isebenzi abantu babone ngoba kuyangena isikhathi esincane ngohulumende womanyano lo ka-2009.
Mnumzana Chuma uyamuzwa ubaba Ndlovu ukhuluma ngesikhathi sika-2009 lapho okwaba lo hulumende wenkazatho khona, hayi umumo waba muhle elizweni. Kuyini okuhluphayo kanti ukuthi ubaba uMnangagwa akhulumisane lo Chamisa njengokukhuthaza kwabantu abaningi?
Ubaba uMnangagwa ngithemba lamuzwa lonke ekhuluma even ngemva kokhetho, waze wakhuluma specifically sikile wathi kona babajamisa umnyango wami uvulekile, izandla zami zelulekile ubana buya singene sisebenze ndawonye, ngoba lawe unje ulakho okukhulu oza kudlala lapha elizweni lethu eleZimbabwe ukuthi kuye phambili. Umbuso womanyano lwana o-GNU wasebenza usetshenziswa ngokuthi amazwe wonke la ayivele sivalele phandle avuleka aqala ukubisa imali elizweni leZimbabwe. Yiyo i-solution efunakalayo la even lakathesi khona. Kunokuthi sidonselane sifiyale sifiyale silimaza abantu. Ufuze ngabe sesifike esibangeni sokuthi ona sonke siyabuya. Yabona ukwehluleka kwelizwe kathesi akusakusekithi ukubela ukwehluleka kumbe okwenza kuphela njengokutho kamalimami lapha, no. Sokutshengisa lokuthi mina lawe lo malimami eziyana siyenzani esibangeni sokuvuselela ilizwe lakithi.
Babu Ndlovu akuyiphethe ngamafitshane.
Njenge-MDC thina iZANU-PF namkaga warobha kukhetho lo kazange awine. Nxa yena eqinisile ethanda abantwana beZimbabwe kavume ukuthi hayi bakithi busanini Chamisa kumbe ami-invite ngoba uyakhuluma ukuthi ngingasebenza lo muntu wonke. Kodwa ukukhuluma phela i-rhetoric ukukhuluma lokhuyani. Useke wambiza formally na ukuthi ngicela ubuye lapha Chamisa sezokhuluma siqondisise lokhu lalokho na. Olamandla okukwenza khona lokho ngumnankagwa kaSochamisa. UChamisa I've always said is ready ukuthi akhulumisane lo mnankagwa into ilegitimacy leyi ilungisise. The ball is in ZANU-PF's court. Umnankagwa kambize officially formally uChamisa bahambe belungisisa ukuthi ntshakwe election balungisisa umnotho welizwe. Amazwi kaThuma ngiyawathanda sibili ayakha. Ngifisa ukuthi nga uyawatshela ilida yakhe ngumnankagwa iwathathe lawo mazwi ibiza uChamisa kulungisisa ilizwe.
Umnumzana Edwin Ndlovu isiphathamandla se-MDC ubexoxa endawonye lelunga leZANU-PF umnumzana Joseph Chuma. Onge waba ngumsekeli kamkhokheli kahulumende u-Deputy Prime Minister umnumzana Arthur Mtambara selobe ugwalo lwakhe lwesibili olulesihloko esithi The Path to Power in Search of the Elusive Zimbabwean Dream kubika obathabile Masuku.
Ugwalo lolu lwamukelwe nguZulu ngendlela ezehlukeneyo. Iningi lincoma umsebenzi wakhe wokuzama ukulondoloza imbali yakhe kanye lelizwe leZimbabwe. Lolu gwalo ngolwesibili phakathi kwezintathu athi ufuna ukuziloba. Olwesithathu uthi uzalukhipha ngomnyaka ozayo, olwakuqala ulethule emnyakeni odluleyo. Ugwalo lolu lulandisa kakhulu ngabakhokheli belizwe abathi owayengumongameli uRobert Mugabe lomuyi umnumzana Morgan Tsvangirai. Luthinta njalo umuyi owayengumkhokheli webutho lesizwe umnumzana Solomon Mujuru. Ngalokhu uZulu usole kakhulu indlela umlobi akhetha ngayo ukuloba ngabanye abakhokheli echiya abanye. Kukanti abakhokheli abanjengomuyi umnumzana Joshua Nkomo owayekhokhela ibandla lezaphu kanye lomongameli we-People's Rainbow Coalition unkosikazi Joyce Mujuru balendima ebalulekileyo abayidlalayo embalini yelizwe kodwa abakho kulolu gwalo. Umnumzana Ambrose Sibindi obebuye emcimbini wokuphawulwa kwalolu gwalo uluncomile ethi njalo ukhuthaze abantu ikakhulu emhlubuleni weMandebeleni ukuthi babhale imbali yabo ukuze ilondwe njalo kube lolwazi oluqondileyo ngembali yabantu abakulumhlubulo.
Ngibona ngathi bukuleli kimi liqatheke kakhulu ngoba ubalansile izinto zonke ukuthi impilo empilweni ayisiyo kufunda kuphela, impilo ayisiyo ukuthi ube lomkakho lemuli yakho kuphela kodwa lusendo lonke le-community. So ngokunjalo ngibona ngathi hayi thumi kimi libhuke lihle esifusile nje kodwa isifundo engisifunileyo ukuthi asifundeni lathi njengabantu abamnyama ukuthi ke sifunde ukuthi lathi ke sibhale imbali yethu ikakhulu thina abangabi emathebelelendi.
Lolu gwalo luqukethe njalo lembali yesikhathi uMtambara esuka kwelemelika ephenduka kuzwekazi le-Afrika laseZimbabwe kuze kuyefika isikhathi esiba ngomunye wabakhokheli ngesikhathi sikahulumende womanyano. Umlobi ulandisa kabanzi ngendlela iphupho lokufumana iZimbabwe ekhululekileyo.
Siyabonga Ntombi bathabile Masuku. Isikhathi izihlobo esithandekayo sesidliwe ngumangoyi kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Uhulumende weMelika namhla uxwayise uhulumende weZimbabwe ukuthi elahle icala eletheswa isiphathamandla seMDC uMnumzana Tendai Biti njalo achiyane lokuhlukuluza zonke isiphathamandla zaleli bandla. Hayi ke kwanele kodwa likhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talk asiyihluzeni komama. Olivalelisayo nguntu ngamili inkomo kololokwana wamatukanduna.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.